Amai mujuru anoti ivo nebato ravo pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa wePeople's Rainbow Coalition vacharamba vachirwisa bato reZANU PF kuitira kuti munyika muve neshanduko chaiyo, kwete shanduko yekubata vanhu kumeso. Vanoti vanopikisa pavaiita slogan yekuti ngaende ngaende, vainge vasingareve kuti vamugabe ngavaende vega chete, asi kuti vaireva kuti vaende zvese nebato ravo navose vaishandiswa mukumbunyikidza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kana tikati pane vanhu vane uori vanga vakakomberedza mugabe, vamwe vacho tinovaziva, asi ndivo vari kupembedzwa nhasi. Handiti mazviona. Saka isisi tiri kuti chasanduka ipapa chii? Hatina kuti mugabe ngaaendesa mugabe, asi tiri kuti uori zvisina kunaka zvanga zvichiitwa hatizvidi. Maybe we are here talking about the system, mafambisirwo ezvinhu.
Amai mujuru vanoti haungagadziri chakaipa nechakaipa, asi nechakanaka. Asi vanoti zvisinei nezvakaitika, vakafara chose kuti mutungamiri wenyika avepo vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nyika kuti sarudzo dzichaitwa nguva yange yakatarisirwa uye vave kutoita gadziriro yesarudzo idzi. Asi vanoti mitemo yesarudzo inofanira kusandurwa kuti pave nesarudzo dzakachena. Amai mujuru vanotiwo mauto haafanirwi kupindira munyaya dzesarudzo.
Mauto anofanira kudzivirira chero munhu anofema ari muno muZimbabwe. Ndo vanochengetedza runyararo. Atidi kuona mauto edu atinofungidzira kuti navo vari kutambura nezvazvichiitika vari kuti vaende kunotirwisanisa. Handizvo. Uye mabato vezvechiuto avafanire kuonekwa vachisarudza nyangwe muzano macho kuti isisu tinoda divi iri hatiridi. Nyangwe ndisiri muzano, izvozvo hazvina kunaka.
Vanoti zvinokatyamadza chose kuti mauto nemapurisa emuZimbabwe ane mbiri yokugona basa kunze kwenyika, uko anogaroshedzwa kunochengetedza runyararo kunyika dzakasiyana-siyana, asi achiita mukurumbira wekushungurudza vanhu vemuno.
Aiwaka, ini handifaniri kutya musoja iyi, handifaniri kutya mupurisa, nokuti mwana wamai vangu ihanzvadzi yangu, munin'ina wangu, mwana wangu. Saka masoja, mapurisa, basa renyu ririmo maererano neconstitution kana kuti gwaro, mutemo mukuru weZimbabwe, munotouziva kuti basa renyu nderekugara kumakamba, basa renyu nderekuunza runyararo, basa renyu nderekuona kuti zvinhu muno muZimbabwe zvakagadzikana, kwete kuti ndimotanga kusagadzikana kwerunyararo munyika, kwete.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesa Rwanya vaudza Studio 7 kuti kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika hakuvashamise, nekuti mauto emuZimbabwe haite basa ravo zvine unyanzvi.
Mauto etinawo aya, vakuru vakuru vemauto etinawo aya, mapolitical soldiers, haasi maprofessional soldiers. Mapolitical soldiers pakuti vane bato ravo rinonzi ZANU ravairwa naro hondo yevari kuZANU. Saka haukwanisi kupatsanura ZANLA neZANU kana kuti ZIPRA neZAPU. Saka chinhu chikuru chinofanira kuitwa ndechekuti vanhu vemauto vanokwanisa kushanda muhurumende, vanokwanisa kuita zvematongerwo enyika, asi havafani kuzenganisa kana kubatanidza nyaya yavo yechiuto nenyaya yezvematongerwo enyika.
Vakawanda munyika vanochema nerekuti mauto ari kupindira munyaya dzematongerwo enyika, asi vamwe vakaita semukuru wevakarwa hondo yerusununguko zvakare vari chipangamazano kumutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vanoti hapana chakaipa pane kuti vechiuto vapinde munyaya dzematongerwo enyika.
Saka hapana pakodzero yezvinyi yemitemo muZimbabwe chinotadzisa kuti munhu anga akapfeka yunifomu aiiswe mutiuma wehurumende. Kana kuamerica zvinowanikwa, ndosaka tiinana General Kenny ana General Flynn wakazotanda nekubasa havana kumbonzi pavapinda muhurumende yavatrump yave ajunda zvikosikadaro taakutorambidza kodzero dzevanhu pamutemo weZimbabwe.
Dr. Mujuru anoti vakakunda musarudzo dza2018 vachaunza shanduko nechimbi-chimbi sezvo paine zvizhinji zvinokwanisa kusandurwa chete pasina kuchinja mutemo.
Izvo zviri kutaurwa nevanhu zvinovarwadza, zvine uori, zvine kugunun'unisa, zvine kurwadzisa magariro evanhu, tizatinofanira kutanga kutanga nazvo. Izvozvo kana ari mapurisa anga achinetsa, kana anga ari masoja anga achinetsa, aiwa tinongoti vakomana garaiso maererano nemitemo yenyu. Kana ari huri upenyu huri kubata-bata munhu nemunhu mumba make, zvinokurumidzika kubatika mumwedzi, mwedzi miviri, mwedzi mitatu, izvozvo ndo zvatiri kutanga kubatanawo nazvo izvozvo.
mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition ndemumwe wemubatanidzwa yakawanda yemapato anopikisa inosanganisira MDC Alliance iyo ine zvikwata zveMDC zvinotungamirwa navamorgan tsvangirai naprofessor Walsh Munxuve pamwe nemumwe unonzi Coalition of Democrats. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.